Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa Tinodzokora zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakaponderwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaendera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndozviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano reSADC vachiriudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU-PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scala vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzira kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing uye vari kutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare Mo Blessing. Tedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vari kuimbisa masabhu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemasabhuku pamwe nemadzishe ekwaGutu paParadise Hotel nezuro, mutevedzeri wemunyori webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mabiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMohadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemigovera yemasero yakabudisa pachena kuti bato ravo harina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandovhotera ZANU-PF.
Ikati isu just Saturday yapfuura handei murimo wangaende kusero rake wakabuda chitukuru hapo masere yacho aripwadi akakuzara handizve so vaitinyepera vakomana kuti vane masero. So nhamba yavo yemasero inoti pa3.6 million aishandi because tatozvipruva basakade kuti hakuna chinhu zvakadaro. So tinofanira kufunga masabhuku kuti masabhuku ndivo vane vanhu, ndivo vanogara nevanhu, ndivo vanoita zvinhu zvese vanogona kuti pachi 5 million. Hapana munhu angatipa 5 million panze pemasabhuku.
VaMohadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo, anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nadaro ndakazvibvunza kuti ivo masabhuku mangani munomuita muzimbabwe muno. Kataka research kangu ndikataurirwa kuti no, masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka masabhuku. So ndabvunza ini kuti mangani vakanditaura kuti masabhuku research yangu yandaverifya nelocal government kuti masabhuku Zimbabwe yese i 36,000.
Vakaenderera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato reZANU-PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatarisana nenzara gore rino. VaMohadi vakaenderera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika ma50 emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazvo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko avaMohadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevamapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora bumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu reGutu Residents and Ratepayers Association kana kuti GURA Valoid Mfudze vati ZANU-PF iri kutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Makataurika nezuro pamusangano wakaitwa katika chamadza isu sevagari vemagutu uye sesangano rinomirira vagari harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rutsigiro Umbiro romutemo wenyika robudisa pachena chena kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro akanaka munyararo. Umbiro romutemo rinotaura pasection 281. Sabhuku kana mambo haafaniri kuva nhengo yebato rezvematongerwo enyika kana kuitwa zvematongerwo enyika aine dii raakarerekera.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reChrist in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa avo vakurudzira masabhuku kuti varambe zvavari kunzi vaite nekuti hazvisi pamutemo.
Asi tinopa masadunhu nemasabhuku nemadzimambo kuti tivazivise kuti zvavari kukurudzirwa kuti vaite hazvitenderwi pamutemo. Bumbiro remutemo haritenderi kuti sadunhu, mambo nemadzishe vashandiswe nebato rematongerwo enyika. Vanofanira kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo, vachitonga zvisina tsvete, vachitonga zvinofadza nezvinogutsa vanhu vose. Saka vose vari kumbunyikidzwa ngavamire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Munyori wezvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vasvoroponza ZANUPF achiti haitevedzeri mutemo wenyika.
Tinozviziva kuti vari kuzviita izvozvo, asi takazviziva kare kuti vagara havatevedzeri mutemo, vagara mareforms havadi. Asi chatinoziva ndechekuti kana iwo masabhuku acho haashadiwo, ende ukatarisa ZANU inoti iyo hatidi kuti madhaiaspora avhote nokuti isusu hatizogoni kuenda kunokampena ikoko. Chimbozvibvunzawo kuti isu veTriple C tingakwanisa here kuunganidzawo masabhuku kuti tizokambena sezvavari kuita. Hatirwadziwi, hatinetseki nazvo izvo, nokuti tinoziva kuti vanhu vaakuenda, vanhu vaakubuda. Isi chedu kupenetreta tichipinda mukati memaruwa nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
Vamuhadhi vange vachigara mudhorobha reMasvingo kubva musi wa5 mwedzi uno vachiita misangano mumatunhu ose manomwe anoti Masvingo, Chiredzi, Zaka, Mwenezi, Gutu nekwaChivi, uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa vaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtuz vaRoy Issa avakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMagistrate rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko vaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri, uye mamwe mashoko abva kuAtuz ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti vaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato nezanupf kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare vaMark Nzira vati vagutsikana kuti muchuchisi akapa umbowo hwakakwana hunoratidza pachena kuti Moyo akapara mhosva yaaipomerwa. Asi gweta raMoyo, amai Beatrice Mutetwa, vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa Nedare vachiti wange usingaenderani neumbowo hwakapiwa muDare, vakati vachakwira kudare reHigh Court kuti mutongo uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare reHigh Court chikumbiro chekuti mutongo uyu uraswe sezvo usingaenderani neumbowo hwakapiwa muDare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi vaNzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi, umbowo hwakapiwa muDare hunoratidza kuti Moyo akabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vebepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Moyo anzi abhadhare faindi yemadhora zviuru mazana maviri, inoyo ndiyo faindi yepamusorosoro inokwanisa kubhadhariswa munhu anenge achikora mutemo wakadai akanzi aizogara mujere kwemwedzi mitanhatu kana atadza kubhadhara mari iyi. Pamusoro pezvo, Moyo atongerwa kugara mujere kwemakore maviri, asi mutongo uyu wasendekwa parutivi kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. VaNzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake, vaona kushoreka kwaMoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Moyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Moyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri, asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu Beatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyi, tichingofamba tichiuya kuno kuBulawayo kumatare edzimhosva pasina zviri kubuda. Asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupererera nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndacheneswa panyaya iyi.
Nyaya yaMoyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda naMoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva neDare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards vision 2030 and beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana veZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nezvemitauro yavo, nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo seri ine tsika nemagariro yedu. Saka naizvozvo tsika nemagariro yedu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura mitauro yao hivyo nuwana kutimu mbacha ya mocha ya mwana makuta ula chiru mbuna kutari kama mwana langu chiru angu chai mochai paka it's very important kutu titangu the teacher the dialogue mailana nima mitauro yedu
zinda chaka wakuti imo mzimbabwe muno mutauro wa mitauro ya kawanda shakadi
mzimbabwe mune mutauro 16 Ase mitauro inipa msoro inotarisiwa msoro soro kudarika mimi mitatu chineshirungu chishona nechingelengi haya languages anotakwa ni walo wakai wakisa mnika ni Mzimbabwe kuchizo tele la mambu 13 atazoweze wa mkonstitution kuna 2013
kune zime erezu koro za munga nongezera wa mchiti kwa kakudzidziswa mime mitauro isiri chishona nechindebele kata kutichuru
shabaya nisa chikata isaiko kuna tunoti kukwiti wa conference wa Victoria Falls wana wangi unawana kutivaku zizara na chinambia nechitonga uye shabaya chisanga nisira na incho chishona chacho nechindeweli ukata iso pamo chenda kuna na plan chuko unawana kutivana riko kukwaku zizao shikari chikala nruta iso kutikana na mchiruru kumunenji mboze kumashona leti
Awango ari nyanzvi mnyadzi zvemitauro muzvare Cecilia Masana vachitaura vari parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga we Studio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangira Sara kupinda muguta re Severodonetsk zvichapa kuti vanhu zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba, mauto ayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatatora zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbas rine guta riri kurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vachikairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva richisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vachikairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiyuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi wenyika agadziriswa nekukasika, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haizi kufambidzana ne exchange rate ye official kusiya kwe mabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemayusa kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparallel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parallel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvinhu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kuvhuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009, apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Zim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tichimono iye atingati pachirungu chronic inflation, zvinoratidza kuti zvirikukwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndeyekuti tinopedzera tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009, patakazoita dollarization paya paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, vaKalisto Jokonya, vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu, uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu ndazvida kutiwo kana vativo kondrora foreign currency, ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetrol vanotengesa neforeign currency, vedizo vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja vanhu, asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndozvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa, izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bachi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Early kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 pa kilohertz pa shortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa woenda kunochema muzvare More Blessing Allen. Mutevedzeri wemunyori mukuru webato reZANU PF vaKembo Muhadi vokurudzira masabhuku kuti atsvagire bato ravo rutsigiro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla 14 kuNhlangula 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uyaxokozela okumangalisayo esililweni selunga le-Citizens Coalition for Change umoyi uBlessing Ali.
Bayenzela ukuthi khona bethusele intatshelo zindaba. Sacela uhulumende ukuthi eyekele intatshelo zindaba.
Usetholakele elecala uJeffrey Moyo intatshelo zindaba yephephandaba le-New York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakobulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika.
Imithi, istationery, lama-staples ezimota wonke kuloke kukhwela.
Asedonsa nzima amabhizimusi eZimbabwe kulandela ukugugudeka kwesisindo sedola lelizwe.
Zonke asakwaniseka kusasebenzeka imali zamarenti aselazo, imali yewansuku zonke. Ungathengisa ukuthi namhla nge-13,000 nxa ususele wodwa ufice soluyi-50,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela emzini womndeni kaMoyi unkosikazi More Blessing Allen obulewe ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Umnondolo Zindlovu usethulela lolu daba.
Abakubandla leZANU PF kubikwa ukuba bahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change namhla enyathime esigabeni seBeatrice, kwathi amalunga eCCC achisa umuzi wesiphathamandla sebandla elibusayo okubikwa ukuba uthwalise nzima abaphikisayo. Amalunga ebandla leCCC atshele iStudio 7 ukuthi abanye babo balimele kulandela ukuhlasela kwabo ngamalunga eZANU PF bese sililweni sikaMuyi. Ekhuluma esemzini wako Ali enyathime, umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC uthi kubuhlungu kakhulu ukuba omunye wabo ubulawele ezombusazwe. UChamisa uthi akula muntu okumele afele ezombusazwe esithi okwenzakala elizweni kuveza sobala ukuba inguquko iseseduze.
We want to thank you for continuing to support change, and we salute you. Ama zangiri fal, munemu nune basa rokuronga, kuti tigadzi rechando komunika. Ani kana miti tazungakadai, ni kana kana kubatana, ni kana kana kufanikana, ni kana kana ukara.
UChamisa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuba engenzi udlakela esithi lokhu yikho okufunwa ngabantu abakulele uAli. UMtakamuyi Silence uchasise ngababhekane lakho. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Davazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilandi odlakela lolu.
Kana vanhu vakauraya vangani vanhu vakurayana munyaya dzerudo muno munyika yeZimbabwe? Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rine rimwe nyaya dzerudo? tirikuudzwa kuti muzvare Mobilizing Ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwai ko kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazita emapato zvichirevei
nkosikazi Ali kucatshanyelwa kwekuba wabulawa ngodlelana nebandla lezanu PF uPius Jamba odingwa ngamapolisa athi waithandana naye kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi unkosikazi Ali wabulawa ngamalunga ebandla lezanu PF ukusenjalo amapholisa asebophe umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obert Masaraure oyisikhulumeli njalo senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi akwaziwa ukuba ubotshelweni uMasaraure kodwa kusobala ukuba ubotshelwe zombusazwe. Asenelisa ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Imele 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi bethuswa yikubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngabachasuka ekungelwa ukuba ngabalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Ukubulawa kukankosikazi Mobilizing Ali loLanga Elihle Zonda Moyo kwethuse abantu eZimbabwe abathi kukhanya engani lokho kuhambelana lezokhetho. Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi kulusizi ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngaphansi kodlame.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Kanti thina singabantu esithanda ukuthula njalo i-constitution ilandele. Lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele muva ukuthi basebenzise udlame bezame ukuthusela abantu. Ukufa kukaMobilizing Ali langelihle kubuhlungu hhayi ithi sodwa iZimbabwe jikelele. Siyacubungula sesibona ukuthi abantu abaningi ngamaprovinsi wonke angitheni bayakusola. Kusikhumbuza thina kakhulu umbhuqazwe lemrambatshina.
Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi izizalwane zonke zilelungelo lokuvikelwa nguhulumende kungakhathalekile ibandla lisekelayo.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi abantu sebelahlekelwe izimpilo zabo. Njalo kulabantwana sebesele bezintandane kulesihlobo esezilahlekelwe ngomunye wabo kuyinto esikhathazayo sonke. Siyakwazi ukuba isisekelo sombuso weZimbabwe siyakhuluma ukuba kungabe kungubani umuntu olapha eZimbabwe ulelungelo lokunanzelelwa njalo lokuvikelwa nguhulumende ukuze angabulawa ngabanye abantu kumbe angathunjwa ngamandla ethathwa ngabanye abantu. Ngakho ke lo ngumlando okuhulumende njalo kuyadingakala ukuba amapholisa aphenye abathole ngesikhathi esifitshane labo abacatshangela ukuthi iba bangayenza lesi.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende obusayo ulobudlwangudlwangu.
Mntu kuyadanisa ukuthi it took amaZimbabweans 42 years ukuthi bananzelele ngumbe wabona ukuthi iZANU PF libandla elezikliwi lezigangi lababulali. Kucela bona baku-opposition ngoba thina sihlala sikhuluma ukuthi i-opposition kungabe yi-CCC ngo-MDC kumbe ngaphi. At some stage bonke babe support iZANU PF ngabo early 80s to 87 abantu emathebeleland bebulawa ngumbhuqazwe igugurawundla. So kithi akusonto entsha lokhu, vele siyakwazi iZANU PF asikaye siyithathe njengebandla eli-serious. Siyazi ukuthi libandla lababulali. Umnyaka ozayo uzaba ngumnyaka onzima vele ngoba iZANU PF iyabonisa ukuthi ayikajintshi ayikaguquki.
Unkosikazi Sichelesile Mahlango omele isigaba sePhumula kudale lePhalamende uthi lokhu okwenzakalayo kuyethusa omama bacine behlehlela emuva ngokwesaba.
Xa sikhangela i-50-50 omama singabantu singathi omama isikhathi esiningi ngabantu labana ababuthakathaka. Nxa bebona into enje isenzakala sigcina siyilinka to politics and sesizibuza ukuthi mina nginje ngisa nga. Kuyethusa kakhulu okwenzakale kuMobilizing. Ngibona ngantwa kuzehlisa izinga lethu cause omama sebesethuka ngoba nxadi besazi ukuthi uMobilizing was linked to politics. Abantu bagcina sebecabanga ukuthi into le yenzakale on political grounds.
Unkosikazi Nonceba Gwebu uthi ukhetho oluzayo luzaba lodlame njalo abantu abasoze bavota bekhululekile.
Sesesaba ukuthi sisekele amabandla aphikisayo ngoba sekule ngozi yokuthi silahlekelwe impilo njengalokho esikubone ku-Mobilizing Ali.
Kodwa ukubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi ukufa komuntu kuyahlonitshwa.
Ukufa komuntu akusiyonto elula njalo akusiyonto okumele sidlale ngayo ngesikhathi sonke. Imfa iyahlonitshwa nxa kuthe kwenzakala isihlakale esibi kangaka. Asiso sikhathi sokuthi abantu beqe ukuqala ukukhombana ngeminwe indaba engakacubungulwa ngendlela epheleleyo. Udadewethu lo owuleweyo ufe kabuhlungu, ufe ngesihluku esibi okuyinto ngamina ngasiyivumele njengabantu siphila. Kungakhathalekile ukubana ukuliphi bandla, ungabe ukuzana uPF.
Amalunga amabandla achiyeneyo athi akhathazekile kakhulu ngoba lokhu sokubakhumbuza ukhetho luka-2008 owagongodwa abantu abaningi ngabadlelana lebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzatholakala ele cala uJeffrey Moyo intatheli izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wancedisa abanye bakhe ukuba bengene eZimbabwe ongekho emthethweni. Umantshi koBulawayo ugwebe uMoyo ukuba avalelwe entulongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu. Umantshi uthe kumele ahlawule inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola 200,000 Zimbabwe dollars. UMoyo uyakuphika ukuba wangenisa eZimbabwe abanye bakhe ongekho emthethweni. Igqwetha lakhe lithi baza kuya emthethwandaba uyacela ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni. Unumzana Njabulo Ncube okuhlanganiso ye-Editors Forum uthi kuyethusa ukugwetshwa kukaMoyo.
Bonakala ngazathi khona benzela ukuthi bethusele intatheli zindaba ikakhulu sezikhangelane lo khetho oluzayo omnyaka ozayo. Intatheli zindaba uza kuthola nzima ukuthi khona khona zenze umsebenzi wabo ngoba lokho kutshengisela ukuthi khona khona basho ukuthi bengenzi umsebenzi wabo. Siyakubona ukuthi uphiwe i-suspended sentence wahlawuliswa imali kodwa kusho ukuthi ekulungile khonokho. Kwenzekela bayenzela ukuthi khona bethusele intathelo zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi eyekele intathelo zindaba zenze umsebenzi wabo. Akumelanga ukuthi umsebenzi wentathelo zindaba ubonakale engazathi into ebophisayo. Kumele abantu besebenze njengoba baphiwa amaphepha okuthi basebenze. Siyamzwela ubaba uMoyo ukuthi uhlanganele sahlukelwe lesi kodwa thina sithi khona khona uhulumende hayi yekelani intathelo zindaba zenze imisebenzi yabo ngoba ngalokho abakwenzile kutshengisela ukuthi khona khona sesiya ekhethwe intathelo zindaba asoze sibe lakho ukuthi zisebenze kuhle zingesayo. Okwamanje sezethuselwe and angisoze ngithandabuze ukuthi ngitsho ukuthi khona khona sebezayenza lokho okuthiwa ngesilungu i-censorship besesaba ukuthi bethathele zindaba. Bangaki abancede abantu abavela phandle ukuthi bebekwanise labo ukuthi besebenze eZimbabwe bethathe izindaba. Hayi ubuhlungu lo.
Umnumzana Njabulo Ncube kwinhlanganiso yeZimbabwe Editors Forum besixoxa laye eseHarare. Wayakhala abantu koBulawayo kulandela umbiko owethulwe yikhansili othi izakhamuzi zedolobho leli sokumele zihlawule imithelo etshiyeneyo ngemali ehambelana lesisindo sedola leMelika. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yethule umbiko lonamuhla isithi akusasebenzeki edolobheni leli ngoba ukugugudeka kwedola leZimbabwe sokwenza ukuba inhlawulo yezakhamizi iphelele emoyeni bengenelisi ukuthwala izibi ukubalethela amanzi lokunye. Ikhansili ithi ukuhlawulwa imali elesisindo sedola leMelika kuqala kuyona le inyanga. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobha lakoBulawayo selikhangele ama tariffs eliwachajayo, likhangela futhi lomumo ophandle. Xa sikhangela imkambo lapho isithenga khona izinto, siyananzelela ukuthi i-inputs for service delivery okunjenge-fuel, ama-chemicals okuhlanza amanzi nokuklina i-waste water, imithi, i-stationery, lama spare parts ezimota, wonke kuloke kukhwela. Lokhu sokwenze kwaba nzima ukuthi i-council ibe yenelisa ukuthenga ama-inputs lawo. Yikho sesiqale ukwenza i-alignment of ama-tariffs ethu to ama-input costs, ukuthi singafiki isikhathi lapho i-service delivery izakholapsa kumbe ingasayinelisi ukuthi siyilethe njenge-council. Siyazisa izakhamizi lama-stakeholders lama-clients ethu ukuthi ama-rates and tariffs ethu azabe ese-indexwa kumbe efakwa at the ruling interbank rate. Sikhangela i-date of approval of the 2022, but i-council nxa ithumeza amabhili, amabhili ethu are charged on the last day of the month, and i-monthly bill yethu will be based on the ruling interbank rate. Asitsho ukuthi amabhanki amabhili azathutsha ku-US dollars, but ama-clients azakontinua ethola ama-bills a-based on izim dollar.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngokusebenza kwesinqumo abasivunyelwe ngohulumende.
Esikunanzelelayo futhi akhona amanye ama-services esiwalethayo njenge-council, such as i-submission of ama-plan drawings, among others, lawa azabe e-based on interbank rate on the date of submission. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ngalesi sikhathi njengezakhamizi nama-stakeholders sibesiloke siqhubeka ukubhadala ama-bills ethu ukuthi so that i-service delivery ayicollapse. Esikucelayo kakhulu ukuthi asibhadale nini i-bill yethu in full njalo every month ngesikhathi, singabi lama-bill overdue.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi sebephila nzima ngenxa yokuthi iholo labo seliphansi kakhulu njalo intengo yempahla ikhuphuka nsuku zonke. Ukhathazekile umnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale.
I-council ikopa kuhulumende, nanguhulumende uthi ama-charges esibhedlela lawo futhi azabe sebenzisa i-US dollars. Siyibonile futhi uhulumende introduce ama-charges ezinara lawo futhi afakwa nge-US dollars. Sibonile futhi izimseki layo futhi ipheka i-examination fees isebenzisa umgomo we-US dollar. So lokhu akusimangalisi, kodwa bekungaba kuhle nje ukuthi ngabe bake bakhuluma lathi bezwe ukuthi abantu bacabangani. Kuba buhlungu kakhulu kithi ngenxa yokuthi umumo welizwe mubi.
Umnumzana Mandla Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Umbiko esiwuthole uvela kukhansili yakoBulawayo namhlanje uveza sobala ukubana ngempela idola lakuleli kalisasebenzi, kalisela sisindo. Le mali abantu kade bevele bezibhadala bezingasayisizi ikhansili yakoBulawayo. Yikho ke sebesithi khona kungaba ngcono ukuthi amabhili lawo abuye e-forex, abantu bese bezikhethela bona ukubana babhadala ngayiphi imali, ngoba lokho bese kusenza ukubana behluleke ukwenza umsebenzi okumele bawenze njengosodolobho. So yebo, kubuhlungu ebantwini ukubana kuzakhwela, but yonke into ivele isikhwelile.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uncoma okwenziwe lidolobho lakoBulawayo esithi idola leZimbabwe kalisathengi lutho.
Kufanele labantu bemchova, abantu bemchova bathi umchova yidola for 2 or 50 cents, but they are not simple saying mabhadalisa nge-US dollar kuphela. Umchova uyakwanisa ukuthi ugade nge-bond on a translating a ruling rate of that day. So the council is simply saying they are now going to peg their prices in a stable currency of the day.
Ezinye izakhamizi zithi zilakho ukuthathelwa izindlu ngoba zizakwehluleka ukuhlawula imithelo etshiyeneyo ngedola elihambelana lele Melika. Nimele umsakazo we Studio 7 wobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Ulayito kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namhla kuxoxa ngodlakela eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siwangangeni kukusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elirussia lithi selihluthuna idolobho elikhulu komnye umhlobulo kwele Ukraine. Lithi seligombolozele elinye idolobho elikhulu, ngakho ke ele Ukraine kumele liqaphele. Kukhangelwe ukuba kusasa kuzavezwa edale le-Congress okunye okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngesikhathi kuhlaselwa idale leli ngomnyaka ka-2021 kubalwa ama-electoral votes. Osomabhizimusi abaningi kobulawayo bathi sebesehluleka ukuqhuba ngemfanelo amabhizimusi ngoba sebebalutshwane abantu abathenga impahla etshiyeneyo esibiza imali ephezulu. Bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kubathwalise nzima, ngakho-ke abanye babo balakho ukubhidlikelwa ngamabhizimusi nxa isimo somnotho singaguqukanga elizweni. Kubika intatheli zindaba u-Ezra Jesus Banda.
Kulezi nsuku akusela ugxozela izitolo eziningi okuthengiswa ukudla lempahla ngoba akusela abathengi abaningi. Unkosazana Lwazi Mbowa uvale ibhizinisi yakhe yempahla ezendlini ezifana namasofa, namafriji, lezitofu ngenyanga ephelileyo.
Kade ngingomunye wama-business people akobulawayo, kodwa hayi, into zinzima zimangakuhle. Akusakwaniseka, akusasebenzeki imali zamarenti aselazo. Imali yiwansuku zonke. Ungathengisa ulutho namhla nge-13,000 xa ususele wodwa ufice soluyi-50,000. So konke khona okuvele kusibisele emuva akusela nto esingayenza, sesihlezi kuphela.
Umnumzana Thompson Moyo layo uthi sokukubi kubhizinisi lakhe.
Ibhizinisi kulezi nsuku ihambe kuhle, abantu bayakhala abalamali. Lama-buildings lapha kobulawayo badura abanikazi bama-buildings. So sithwele nzima kakhulu, senzoke printing, photocopying. Isikhathi ngiyahlala 2 hours kungena umuntu oyedwa.
Edolobheni lakobulawayo kuphaka imota zobhadaliswa, amabhizinisi amaningi aselehlekelwa ngabathengi, yona imali sivele ingekho. Umnumzana Charles Ncube ulebhizinisi lokuthengisa ukudla.
Ngile shop lapha etown ekuthengisa ukudla, so lokho kwabuya umthetho lo oyiparking omutsha. Okwamanje imota zisakwanisa ukubuya ziphakha lapha, abantu abasakwanisa ukubuya bethenga ukudla. So sokuze kungifosa ukuthi ngigcine sengivala ishop.
Unkosazana Bonga Inkosi Ndlovu uthi kubi kubhizinisi lakhe lokuthengisa amakhompyutha.
Hayi, ilizwe lethu lele alisemanga kahle ever since kwatshintsha ibond leli. Abantu abasabuyi ukuzothenga, into ziwomile, wonke umuntu uyakhala njalo. Le nto zikhwelile ikubengezela loncingisa, but ngala ngapha amarenti afunakala, lalokhu kuningi afunakala. Okunye isituation nxa sokunzima siyagcina sesizivalela amashopu.
Unkosazana Blessing Mpande yincwethu wezomnotho uchaza isizathu esenza amabhizinisi agalule kulezi nsuku.
Abantu abaningi siyananzelela ukuthi bahola nge-RTGS. Ukuthenga kwabo lokusebenzisa kwabo imali akusafanani lokusebenzisa imali okwakukhona emandulo. Abantu abaselayo imali yokuthi babe bethenga bazisebenzisa nsuku zonke ezindlini. Amabhizimusi ayaluza imali eningi, ayalahlekelwa imali eningi ngezikhathi eziningi. Ngakho-ke amabhizimusi abona kungcono ukuthi avale ngoba abantu abaholi ngemali yaseMelika, abaholi ngisho wona amarandi aseSouth Africa. Ingakho sibona amabhizimusi amaningi evala kulezi nsuku.
Ukanya engana mabhizinisi amaningi azavalwa lonyaka ngenxa kokuguguteka kwedolala leZimbabwe okwenza abantu behluleke ukuthenga impahla abayifunayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umhlangano wokuthuthukisa indimi zonke ezikhulunywa elizweni imhlobo etshiyeneyo usungulwe namhla eVictoria Falls, njalo kukhangelwe ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa avule ngokusemthethweni kusasa. UMnumzana David Ndlovu, ongumqondisi wenhlanganiso yeSorotso Development Trust, uthi uhulumende bekhalaze ukuba beqoqe abantu bohlobo lwesiseni kumbe itshwa ukuthi bayegida umdanso wabo weboro kodwa abasenelisanga. Uchasisa ngokuqakatheka kwalumhlangano kanye lokulondoloza indimi ezehlukeneyo kungqoqo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Ye, njengokuthi kule language conference eVictoria Falls, lami ngiye ngakuthola nje ngokuhamba kwesikhathi nje kubo ma-Twitter, ku-social media, then-ke kwase kusiba nakhona khona ukuthi siye sacelwa i-Ministry of Youth khona la eTsholotsho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So-ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esibiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayenze entertainment, njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama-language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini, njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi lazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official language?
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abanengi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngamalinguists, abanye ngama social linguists, abanye labo besenza okunye okunengi ngokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano yona leyi iyancedisa kakhulu mangaka ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu, kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjongalona lolo lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile ende lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono. Thina asikakabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhono khwana ukuthi manga usebenza le community abangabahlobo bakho, uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi orthograph. So imhlangano enjengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba inhluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya zoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi maku siba le mhlangano njenganale singasaleli phandle. Singasaleli phandle ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kuthi uthi vele makungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luchabalele vele.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeTsholotsho Development Trust, oxoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseTsholotsho. Singakavalelisani namhlanje sihlobo, siye sikhangele besikhokhela namhlanje. Kuyaxokozela okumangalisayo esililweni selunga e-Citizens Coalition for Change, uMoyi uBlessing Ali. Usetholakele lecala uJeffrey Moyo, intshakela izindaba yephephandaba le-New York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakwaBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, Oliver Lensayo noGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.